Nasaita musangano tanga tichicherechedza zuva reWorld Diabetes Day iro rangariri kumusi wechina musi wa14 mbudzi mazuva maviri apfuura saka tazotora mukana uyu semukana wekudzidzisana pamusoro pechirwere ichi saka tanga tinewo nyanzvi dzedu dzatitipakurira ruzivo pamusoro pechirwere ichi.
Vanhu vatambira zvakadii urongwa hwamanga muchiita uyu nhasi amai Koga?
Handingati vanhu vafara zvikuru nechirongwa ichi. Vese vatanga takakoka vakawanda vacho vauya vakaratidza kufara zvikuru nechirongwa ichi uye vakatsinhira kuti vanzidza zvakawanda muchirongwa ichi.
Iro dambudziko rechirwere cheshuga rakamira zvakadii muZimbabwe?
Ndingati dambudziko guru guru. Ndingati tsvakirudzo yakapedzisira kuitwa yakaitwa pane chinguva. Panguva iyoyo zvainzi 10% yevanhu vemuZimbabwe vane chirwere ichi, asi that was more than 10 years ago. Saka pari zvino zvinogona kunge zvatowedzera zvakanyanya. Saka ndingati idambudziko guru guru, uye vazhinji vacho vatinoona vane chirwere ichi vanenge vachishushikana zvikuru nepamusana pekushaya zivo uye kushaya mishonga, kutadza kutenga mishonga nezvimwe zvavanoda kuti vange vachitibatsira nechirwere ichi.
Vateereri vakateerera panguva ino amai Koga vangadewo kuziva kuti izvo veruzhinji munyika muZimbabwe vane ruzivo here rwakakwana nezvechirwere cheshuga ichi?
Ndingati mukuona kwedu vanhu vazhinji vachiri kuda dzidziso yakawanda zvikuru pamusoro pechirwere ichi. Vazhinji vanotorarama vainacho vasingazive kuti vanacho, uye kunyange vanoziva kuti vanacho pamwe pacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana rwekuti zvinombofamba sei uye kuti vangabatsirika nesei.
Zvii zviri kuitwa amai Koga kuitira kuti munyika munge mine ruzivo rwakakwana nechirwere cheshuga ichi?
Tine masangano mamwe anodzidzisa nezvechirwere ichi, sezvakaita seo madiabetes association atinawo. Tine kunyange mamasangano akaita sana MSF vaya vanonzi Doctors Without Borders vane maprojekt mamwe avari kuita pamusara pechirwere ichi, uye muzvipatara nemumakliniki vanoita atinoti madiabetes clinic. Asi tichiri kuti pari zvino pachine basa rakawanda richiri kuda kuitwa, pane vanhu vazhinji vasati vawana ruzivo kana rubatsiro. Saka zvakawanda zviri kuda kuramba zvichiitwa pamusoro pechirwere ichi.
Semunhu ane ruzivo rwakadzama pachirwere ichi, zvii zvamunotarisira kunge zvichiitwa munyika?
Ndinotarisira kuti pange paine dzidziso yakawanda kupfuura zviri kuitika iye zvino. Vanhu ngavave nedzidzo yekuti chirwere ichi chinofamba sei. Tichine mamisconception nemamyth akawanda ekuti vanhu vanenge vaine zvavanofungira pamusoro pachirwere ichi zvisiri chokwadi nezvimwe zvisiri chokwadi chakakwana. Uyezve tachikumbira kuti kana hurumende nemamasangano kana nevezveutano kana pane zvinokwanisa kuitwa kuti vanhu vange vachiwana mishonga yakakwana, nekuti ndo rimwe dambudziko rukuru. Vanhu vazhinji havasi kukwanisa kunge vachitenga mishonga inodiwa kunyange nezvimwe zvinodiwa zvakaita kana zvekuzvitesta shuga dzavo kunyange nezvikafu zvakafanira zvavanofanira kunge vachidya. Zvinhu zvichiri kunetsa vanhu vazhinji.
Munhu anorarama nechirwere cheshuga anoda mari yakadii pamwedzi kunge achikwanisa kunge achizvibatsira nemishonga?
Ndingati hangu pari zvino handingakwanisi kupa figa chaiyo nekuchinja chinja kwaita mari dzedu munguva pfupi yapfuura, asi anoda mari yakatotiwo nekuti panoda chikafu chakafanira, panoda mishonga, vamwe vanozvibaya neya inonzi insulin, vamwe ndo vanoda mapiridzi chete. Panodawo zvekushandisa zvakaita semaglucometer nematest zvekuti munhu anenge achichitesta achiona kuti shuga dzake dzakamira sei kuti akwanise kunge aine chekuita pamusoro pazvo.
Munoona here nyika kuburikidza nehurumende iine chido chekurwisa dambudziko rechirwere cheshuga riri munyika here?
Ndingati hangu chido tinochiona nemaprogiramu anenge achiitwa. Asi susu chichemo chedu ndechekungoti dai zvatiwedzere pane zvazvino. Nekuti as it is, tirikuona vakawanda vachiri kushushikana, vakawanda rubatsiro rusati rwasvika kwavari.
Semunhu ane ruzivo rwechirwere ichi, Maikoga, ndaapi mashoko amungapo ekubetsera vanhu vanorarama mazuva ese nechirwere cheshuga?
Ndingakoti mashoko andingade anoenderana nedonzo redu tine edu yatanga tinayo gore rino yekuti diabetes and the family. Ndinokurudzira kuti mhuri dzese dzine vanhu vanorarama nechirwere ichi vange vachipiwa support yakakwana. Mhuri iripo pakukurudzira munhu mune zvakawanda mukuprepare chikafu chacho chinodikanwa chakafanira, mukubatsira kunyange pakutengwa kwemishonga nezvimwe zvakasiyana siyana. Nekungopo imwe support yakasiyana siyana kune mudiwa wavanenge achirarama nechirwere ichi mumhuri iyi. Ndingati kana mhuri ikapindira pakurwisa chirwere ichi chinova nani chikuru kune vanhu vanorarama nechirwere ichi.